Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 12/2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yemurume ari kupomerwa mhosva yekuda kusunga gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo yotarisirwa kunzwikwa zvakare mudare mangwana.
Pane jaya rinoitwa Denford Ngadiore riri kupomerwa mhosva yekuita miting zviri kunze kwomutemo apo aida kusunga vaJonathan Moyo nenyaya yemari dzezimudhebhu dzaanga anzwawo dzichikurumbira mapepanhau.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti zviri kuitika kune vanorwira kodzero dzevanhu munyika pari zvino zvekushungurudzwa zvave kumutsiridza simba nemweya wekurwira kodzero.
Ikozvino tinoona kuti panga pava kuda kuita chinepfu, vanhu vava kuda kuneta panyaya dzezvekurwira kodzero dzevanhu. Saka zvaitika izvo zvino tinomutsiridza simba guru nemweya wakasimba mukati mevanhu, mweya wechimurenga chekuti parwirwe kodzero. Vanhu vakutaura kuti zvakwana, zvatichada, nguva yakwana yekuti hurumende izive kuti vanhu vayo vanokosha.
Vamwe vanhurume vanoti vakagadzirira chose kufadza vadiwa vavo pazuva reValentine nemusi wechipiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yemurume ari kupomerwa mhosva yekuedza kusunga gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo achivapomera mhosva yekuita zveuori yave kutarisirwa kunzwikwa zvakare mudare mangwana. VaDenford Ngadziore vakasungwa mukutanga kwambudzi wegore rapera vachipomerwa mhosva yekuungana vasina kuzivisa mapurisa apo vanonzi vaironga kuti vasunge vaMoyo avakanga vanongedzwa nenyaya yeuori hunonzi hwakaitika kuZimdev. Mukuita uku vaNgadziore nevamwe vavo vanonzi vakatyora mutemo wechikamu chechimakumi maviri neshanu kana kuti 25 wePublic Order and Security Act uye vari kutongwa vachibva kumba kwavo mushure mekubvisiswa mari yechibatiso inoita madhora zana. Kuti tinzwe zvizhinji tabata gweta riri kuvamirira vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Pane jaya rinoitwa Denford Ngadziore riri kupomerwa mhosva yekuita miting zviri kunze kwomutemo apo aida kusunga vaJonathan Moyo nenyaya yemari dzezimudhebhu dzaanga anzwawo dzichikurumbira mapepanhau. Saka zvinonzi akaenda kumaofisi aJonathan Moyo akaenda nevamwe vaainavo akataura zvaakataura zvisina kufadza mapurisa. Nyaya yamudare magweta anomirira hurumende akapira nyaya yavo kudare akapedza akati pedu papera ngaachitaura musungwa. Saka isati takapa chikumbiro chekuti musungwa ngaasataura nekuti vehurumende zvavakataura zvese hazvina maturo, hapana chinobatika chingape kodzero dzekuti musungwa aswere achinetswa nekutaura nyaya yake. Nokudaro tanga taenda kuidare ripe mutongo wekuti musungwa otaura here kana kuti osunungurwa zvake ofamba oita sezvimwe zvizvaro zvakasununguka. Saka dare ranga risati rapedza kunyora mutongo uyoyo rabva rati tichidzoke nemusi womuvhuro watakatarisa uyu nenguva dzemasikati dza2 o'clock kuti tizonzwa mutongo wacho.
Asi mutemo weZimbabwe unopawo here kodzero kumunhu wese wese kuti angoitawo iyo inonzi citizen arrest iyoyi yekuti unogona kungosunga munhu woenda naye kumapurisa?
Ichokwadi, zvinhu zvakadaro hazvina kana kumborambidzwa. Zvinhu zvakanaka chaizvo zvinotaridza kuti zvizvarwa zvinenge zvichiziva kodzero dzazvo. Zvizvarwa hazvidi kuona munyika muchiitwa nyonganyonga, muchiitwa ada zvake madirativange. Ndosaka tichikurudzira nyaya dzakadaro kuti dai mapurisa vachibatirana nezvizvarwa zvakadaro zvisingadi kuti horo hurambe huchiitika mukati menyika iyi.
Iwe vangadzure vanga vasingakwanisa here kuendawo nemapurisa kuti asunge vamoyo pano kuti iwe vaise mutemo maoko mao.
Vangadzure vakaedza nepavaigona napo kuti vaende nemapurisa asi mapurisa akaramba kusvika pakutokumbira njema kumapurisa kuti zvamaramba kuenda netsvindi paiwo njema nekuti kana ndaona musungwa wangu ndiwane mabatiro vachibva vavanyima zvekare. Nokudaro vangadzure vakanga vava kuti zvidai vakawana musungwa wavo mukati medziva idzi vaitosungana makashu kana namakai vachienda naye kumapurisa. Ndochatiri chinangwa chavo.
Avanga vari gweta riri kumirira vaDanford Ngadzore vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kushungurudzwa nekumbunyikidzwa kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu munyika pari zvino kuri kutomutsiridza simba nemweya wekurwira kodzero. VaMavhinga vanopa muenzaniso wekusungwa kwaPastor Ivana Mawarire pamwe naPastor Philip Mugadza uye vamwe vakawanda vanorwira kodzero dzevanhu vari kutarisirwa kumiswa mumatare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana vachiti kuita kwehurumende uku kuri kutosimbaradza vanhu vangavoda kuita chinepfu. Ngatinzwei huri kuri yataita navaMavhinga pamusoro penyaya iyi.
Ikozvino tinoona kuti panga pava kuda kuita chinepfu vanhu vava kuda kuneta panyaya dzezvekukurira kodzero dzevanhu. Saka zvaitika ito zvino zvinomutsiridza simba guru nemweya wakasimba mukati mevanhu, mweya wechimurenga chekuti parwirwe kodzero. Vanhu vangotaura kuti zvakwana, hatichada, nguva yakwana yekuti hurumende izive kuti vanhu vayo vanokosha. Zvakarewo kuti hatina kwatinoenda neuroori hunenge huchiitwa, nekuti tinoziva kuti kwemakore akawanda kwazvo makumi matatu neanoraudzira hurumende yeZimbabwe yava Mugabe yanga isingateereri zvinodiwa nevanhu. Zvakarezve yanga iri iyo iri pakati kati pezveuori, asi iko zvino tinoona kuti vanhu vakawanda nevanga vasina chavanozivikanwa nacho vari kusimuka vachitaura vachiti hatichakwanisi kuramba takanyarara tichiona mari yenyika ichitorwa nevashoma. Zvakarewo tichiona kuti vatinotarisira kuti vatungamire nyika mune zvakanaka ndivo vari kunyanyombunyikidzwa panyaya dzezvekodzero. Toonazve kuti gore rinouya tiri kupinda musarudzo, nekudaro igaro ziva kuti hurumende yeZimbabwe inobva yanyanyisa kumbunyikidza kodzero dzevanhu yakatarisana nesarudzo, nekuti inotya kuti kana kodzero dzikaremekedzwa zvichida musarudzo mungabuda zvimwe zvisingadzigiri hurumende iri kutonga yezanu PF.
Asi mungaona here pachizoita nguva vaMavhinga yekuti hurumende ingataiwa vanhu itai zvenyumadiro ajo jina?
Hongu kwazvo kwazvo izvozvo zvinoitika, nekuti ngatirangarirei kuti mugore ra2018 takava nebumbiro idzvare mitemo rinotaura pachena kodzero dzine munhu wese chizvarwa cheZimbabwe. Vana veZimbabwe vane kodzero kuburikidza nesarudzo murunyararo kuti vatsvage hurumende yakafanira, yakanaka, inoremekedza kodzero. Ndokusakei tichiona kuti gore ramangwana ra2018 rakakosha panyaya dzesarudzo, nekuti munhu wasanenge achiziva kuti iyi hurumende kana kuti iri bato hariremekedzi dzesarudzo, iri bato ndoringaremekedza sarudzo dzevana. Saka tava kusvika padhuze, tava kusvikawo kwamvura yacheka makumbo panyaya dzehurumende dzisingadi kuremekedza kodzero dzevanhu.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Mvura iri kuramba ichinaya munyika inonzi iri kuparadzawo dzimba, migwagwa nezvirimwa munzvimbo zhinji dzemunyika. Imwe nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri musha weChilonga uri kuChiredzi mudunhu reMasvingo. Mvura iyi iyo iri kukonzerawo mafashamo mune dzimwe nzvimbo inonzi yakaparadzawo dzimba dzakawanda muHarare, Bulawayo, muBeitbridge nemamwe maguta emunyika. Kuwanda kwemvura uku kunonziwo kwasimudza humutu hunoparadzira chirwere chemalaria. Mukuziya nezviri kuitika, tabata mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaPishai Muchauraya avo vanga vari kuChiredzi.
Tiri kuona mwetiri kufamba muzhinji umuno munzvimbo zhinji dziri kunoku, dzimba zhinji dzimwe dzakadonha kumaruzevha, matoilets akadonha, mibagwa mizhinji imwe yakapera kucherwa and takona zvakare kuti kwaita problem yekuti mosquito dzawanda zvekuti chirwere chemalaria chakutange kusimuka.
Inzvimbo ipi yamuri kutaura nezvayo kuchiredzi kwamuri?
Izvozvi izvi ndiri kunonzi kuChilonga.
Saka vaiti dambudziko rakanyoita remafashamu rakakonzerwa nei?
System yekuti drainage iri poor kunzvimbo zhinji. Then chechipiri ngechekuti vanhu vakake dzimba dzavo for the past 5 to 10 years ago vanga vasina kumbonyatsoona mvura yakanga yakati simbei. Saka kuaka kwacho kumwe kwacho kwakusina udzamu hwakanyanya. Saka pakazouya mvura apapa ndo pakazovhiringe vanhu vazhinji.
Mataura nezvedambudziko rechirwere chemalaria rakakombawo zvakadii?
Tikuona kuti vanhu vazhinji vari kuenda kumaclinic vechitestwa positive kumalaria. Ipopo apa ndatombotakura vamwe mai vandaendesa pane imwe clinic vairatidza kuti vane malaria. Then vanhuwo vamwe vandambotaura navo vanga vachitaura kuti nhingi nanhingi vari vakabatwa malaria. Saka tikuona kuti panogona kutoita problem yemalaria. And imwewo challenge iripo ngekuti kuri kunzi ivo vemalaria control wacho havana mushonga pari zvino zvokuti vafambe mudzimba vachispray.
Ko ivo vakawirwa nemadambudziko emafashamu kana kuputsirwa dzimba nemvura vane rubatsiro rwavari kuwanawo here?
Vanhu vakawirwa ngedzimba nematoilets havana rubatsiro rwavari kuona so far. Nzvimbo zhinji kuno kumasvingo province inova ine Chiredzi ino pamwe chete nekumanikaland uko kwatakanga tichifamba uko kuenda kunana mberengwa uko pamwe pacho nzendo ye5 kilometers unotoifamba 2 hours hapana rubatsiro rwuri kuitika.
Vanga vari vapishai muchauraya vano vemutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vari parunare kuChilonga kuChiredzi neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Mishek Gondo vanoshandaivo nesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti NAYO. Mukoma Mishek vari mune muo mubatanidzwa wevechidiki uchangoparurwa unozikanwawo nekuti hashtag leave no youth behind 2018. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7 mukoma Mishek.
Ndinotenda.
Mukoma Mishek, mukatudza kuti chii chaizvo chinonzi hashtag leave no youth behind 2018?
Ndingati mubatwanidzwa vechidiki muno muZimbabwe. Vechidiki vakagara pasi tichitarisa vechidiki kubva maprovinsi eZimbabwe anova iwo ari 10. Koita Students Union inomirirwa nezinasu. Koita National Association of Youth Organizations, koita NANGO Youth Sector inova advisor, vakagara pasi vakati zvakakosha sezvakataurwa nebumbiro remutemo rinova Constitution yeZimbabwe paSection 20 vachiti mayouth anofanira kunge achiparticipata mune zvematongerwo enyika, mune zveikonomi. Saka tichitarisa nenyaya ya2018 election, vechidiki vakaona kuti pane nzira dzakasiyana-siyana dzinofanira kushandiswa kuti vechidiki vaone zvakakoshera kuti vange vachiparticipata musarudzo dzichauya, nekuti sarudzo idzi dzinowana dzichiafekta upenyu hwavo nezvavanoita. Ndo pakabva pabatanidzwa boka iri rinenge richifamba natingati anonzi 4 pillars. The first pillar rinotaura richiti iro go mobilize, richireva kuti izvoni tinofanira kuenda kumatirima enyika kumamisha tichimobilize mayouth kuti vange vachikwanisa kuparticipata munenyaya dzekuvhota. Pila rechipiri rinonzi iro go educate. Tichitarisa izvokuti zvakakosha kuti vechidiki vadzidziswe muZimbabwe yose kuti vaone kuti zvakakosha kuti chii zvakakoshera kuti vange vachiva vanoparticipate munyaya zvekuvhota uye kune nyaya inonzi biometric voting iriko vadzidziswe kuti zvinombofamba sei. Pira rechitatu rinova iro go register. Vadzidza vozoti panotanga kuregistwa nezeki voenda kunoregista. Pira rechina rova iro go vote.
Saka nemasangano ese amuri kushanda nawo aya muri kufunga kuti mungakwanise kuti vechidiki vakawanda zvakadii vange vachinyoresa kuvhota.
Kutenderana kwatakaita takati nemapercentage atinawo takaona kuti tine 47% dzemayouth ari eligible to vote in Zimbabwe. Saka takatarisa kuti takatageta 2 million voters vanova vanoregister uye vachizovhota.
Asi mune zvikwanisiro zvacho here zvekuti munge muchiita kuti vechidiki vanyorese kuvhota?
Zvikwanisiro zvekutanga tinazvo. Zvikwanisiro ndivo vechidiki. Chekutanga zvikwanisiro zvatinazvo ndivo vechidiki varipo. Chechipiri zvikwanisiro sekutaura kwandamboita kwekuti makatarisa vari party list hashtag leave no youth behind 2018. Tiri kushanda nemapoka ari kubva kuma provinces ese gumi eZimbabwe. Makatarisa kuma Tablelands North kuna provincial coordinator wange Human Rights Youth Forum inoshanda umomo mumati North vachakwanisa kuestablish ma district nema ward committees kuti vakwanise kumobilize. Makaenda kwa Mutare munoona kune Mutasa Youth Forum, makaenda kumasvingo kune Raft, makaenda kuma South kune CYGT Matsaud. Saka avanhu vanogara muma communities iyayo. Chechipiri tiri kuti pazvikwanisiro zvedu seboka rechidiki National Association of Youth Organization pari zvino tine mari dzatiri kuwana kubva kuma members edu vari kusapota kuti boka irori rehashtag leave no youth behind riendere mberi. Makaona vhiki rakapera ero takaunganidza macoordinator paCrest Oasis tichiplana pataka release press statement yedu. Izvi zviri kubva mu kusapota kwatiri kuita nema members uye private sector, we are engaging the private sector, uye tiri kuengenja zvakare hurumende, tiri kuengenja zvakare even my international partners avo vane donzo rakafanana neredu kuti vauye vatisapote tikwanise kuti vechidiki tisvike kwatinofanira kusvika.
Saka vechidiki vanozonzi vavhotere bato iri here kana kuti muri kungokumba dzose?
Ndo chinhu chatiri kutarisana nacho chekuti isuboka redu rehashtag leave no youth behind rinonzi riri nani partisan. Zvireva kuti harina bato ratichange tichiti tiri kusapota bato iri. Asi zvatichaita muburikidza nebumbiro ratakaita nekutenderana kwatakaita, takati pane zvinhu zviviri zvakakosha zvatichaita. Chekutanga pane yatiri kuti peace pledge. Peace pledge kukambeni patinge tichiita iyi tiri kuti mapolitical parties ese angangova ari 55 tichamita nemapresident avo ese kana kuti mavice president kana kuti anenge adesignatwa kupati iyoyo tichiti vasaine peace pledge yekuti maelections achaya 2018. Tinotarisira kuti mayouth achashandiswa paviolence, vanhu mapolitical parties achashandise vanhu paviolence. Kechipiri apart from peace pledge tine yatiri kuti youth manifesto yatichaconsult around the country. Kutaura kwandiri kuita kuno taseta musangano muviri, mumwe uchaitwa muHarare atinoti Northern Region, tichaunganidza mayouth, mumwe wachaita kwaMutare yatiri kuti Eastern Region. Kwatiuda kunzwa kuti mayouth zvavari kutarisira zvavangade mumavhoti ndezvipi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Mishek nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinokutendai zvakuru nekutipinza kwamaita muchirongwa kuti tikurukure nenyaya yakakosha kudai.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Mishek Gondo vanoshanda nesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti NAYO. Aiwa, hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tinotenda Blessing, iye zvinotoenda kuna Chioneso Jani weStudio 7 kwaanotipawo chirongwa chake chechitendero.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chechitendero. Zita ndinoitwa Chioneso Jani, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na mufundisi Mawongera weChurch yeKingdom Revival Times Ministry International. Makadi mfundisi.
I want to pangu makadi yenu.
Tinofara.
Tinoti ebeneza. Se vana ve Israeli. Tinoti ebeneza. Se vana.
tipe maridzo yenhasi.
Nhasi tunotaura pamusoro pekuzarurwa kwemukova naJehovha gore rino. Usho kumusoro kudenga huruda kunzi huvandudzwe pano pasi. Idzokere pane zvaunotaurwa mushoko raMwari kuti rumutsiriro rutange mukati menyika yekwedu.
Zvinorevei munhu washe?
Kureva kuti muupenyu munyika yemweya mikova inenge akavharwa munhu achiedza kuita zvaanoita zvichiramba kufamba kusvika paari kuda. Mamaridzo anhasi inobva mubhuku raIsaya 22:22. Aha, kutaura pamusoro pemikova inenge iri kuvhurwa naJehovha mukati meupenyu hwevanhu yanga yakavharwa kwenguva refu kuti vanhu vaitirwe nyasha kuti ishe vaonekwe kuti variko vari kurarama. Panovhurwa naishe Jesu Kristu hapana anovhara, pavanovhara hapana anovhura. Saka tikange tatenda kwavari vanotivhurira mukova votitungamirira pane chimwe nechimwe. Tichingodana chete kuzita rake hakuna chimwe chinhu chinodiwa kudana kuzita raishe Jesu Kristu nekuti rirarama pariri toitirwa zvakanaka pane chimwe nechimwe. Ishe vanodurura nyasha dzavo nengoni dzavo dzinoonekwa pamusoro pemumwe nemumwe. Saa zvakaoma zvichisunungurwa, vanorwara vachiporeswa, vakafungwa vachisunungurwa munyika yemweya kuti nyasha dzionekwe kuti munhu abudire pane nzvimbo dzese dzaanenge achiti dziri kunetsa asi rukoko rwaJehovha kana ruchinge rwatambanudzwa rugere kupfupikiswa kuti rwupodze runopodza ruchisunungura mbiri chipiwa kuna ishe Jesu Kristu. Tikasumudza ishe Jesu Kristu tikararama pavari tinoitirwa zvakanaka, chimwe nechimwe chinoendeka. Kureva kuti mukova kana ichinge yavhurwa hakuna chinotinetsa. Chete kuti mukova yedu ivhurwe kutenda kwavari ishe Jesu Kristu kuti vakava nerimwe ramazuva pano pasi, vakashumira vakarovererwa pamuchinjo pavakafa, vakavigwa nezvaritatu Baba vakavamutsa kubva kwakafa. Naizvozvo tinowana dzikinzo yedu. Kunze kwazvo hakuna kumwe kwatinowana ruponeso. Ndopatinowana ruponeso rwedu, ndopatinowana dzikinzo redu. Topfurirwa nzira dzedu, tofamba munyasha dzeshe Jesu Kristu. Ushe kururama ndekwavo kwaishe Jesu Kristu, kwavo kuri muna ishe Jesu Kristu. Kana tichinge tatora ivo tava nekururama kwaMwari, ndiwo anenge otiraramira. Sati chakwanisa kurarama, hatinge tafa pamuchinjikwa. Tichitovigwa ivowo mukamatiri voita basa rose vari mukati medu, vachitungamirira pane chimwe nechimwe. Nzira yavo yoonekwa, ukuru hwavo hwoonekwa, mbiri yopiwa kuna ishe Jesu Kristu. Handina mashoko mazhinji anikatauri, asi ndoti vanhu ngatiuye kuna ishe Jesu kuti tiitirwe zvakanaka muzita raishe Jesu Kristu. Amen.
Kuti upenyu hwangu huzarirwe semukristu ndoita sei?
Kuteerera nekurarama shoko rachose zvarinotitaurira pane chimwe nechimwe. Hakuna chinokona mukati meupenyu hwedu, tinokubudirira nguva dzese.
Zita rekuti revival inorevei?
Kana chitaura revival tiri kutaura kumutsa chinhu chagara chirimo mukati memunhu chekunamata chakafa chichidzorerwa panzvimbo.
Vanhu vanokubatai sei mufundisi?
Namba dzangu dzinoti 077-289-301. Tiwana vanotiwana tiri muHeathcliff. Vakafona ndinovadirekta kuHeathcliff patiri kupindira patsvapatsva. Tetenge tovadirekta kuti tiri pakati. Kana ari mafriday ega ega vanouya panamba 92 muna 36 street kuHeathcliff. Tenge tine munamato usiku kubva na 9 kusvika na 4:30 kuseni.
Avo vanga vari mufundisi Mavongera wechurch yeKingdom Revival Times Ministry vari kuHeathcliff. Kambo katashandisa kanonzi Ebenezer kachibva kuRo Makawa. Anokuonekai nemufaro ndini Chioneso Jani weStudio 7.
Tinotenda Chioneso, Chioneso Jani weStudio 7. Musi wechipiri svondo rino ruzhinji rwevanhu munyika ruri kubatana nepasi rose mukucherechedza zuva reValentine's Day, apo vanhu vanoratidzana rudo nevadiwa vavo kuburikidza nekupana zvipo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira maruva nezviwitsi. Asi kazhinji vanhurume ndo vanotarisirwa kuparanga vadiwa vavo nerudo kuburikidza nekuvaitira zvisionekwi mudziwebwe. Zuva re Valentine's Day rinocherechedzwa musi wa 14 kukadzi gore rogaroga. Mukuziya nezve Valentine's Day yegore rino tabata mutungamiri wesangano revanhurume revarume svinurai Vukane Madhodha vatemba nzounenda kuti tinzwewo kuti vanoti kudii sesangano revarume nenyaya yeValentine's Day.
Ndinotenda kuve pachirongwa vakandemiri. Chandingangoda kuti ruzhinji ruzive izvi zvinhu zvavanotoziva kare ndechekuti tsika yekurangarira Valentine itsika yakuremekedzwa chaizvo nevechidiki nevechikuru muZimbabwe. Takatarisawo zuva remusi wa 14 February. Ndiri kungoonawo varume vachigadzirira asi nepadiki pavanapo. Chikuru chirungonetsa ndechekuti vazhinji havana mari mudzihomwe. Asi ndikuona vachigadzirira kufadza madzimai avo. Vamwe vachitiwo vanotenga zvinoyevedza meto zvakafanana namaruva, mamwewo mapresents akadaro, vamwe vatarisira kuendesa madzimai kumadhina. Asi harisi zuva rakafanana naChristmas rekuti zvaro vanhu vangade kuenda kumamisha. Izuva rekuti vanhu vanotandara vari panzvimbo dzepadhuze nepamba, vamwe vari padzimba asi vachifadza vadiwa vavo.
Vazhinji vanoti izuva rinenge richitarisirwawo kuti madzimai anga achiremekedzwa nekusangotengerwa maruva nembatya nezvimwe zvakadaro, asi kuti varume vatoro kana mamwe mabasa emudzimba. Munoona vachiita here izvi?
Vazhinji vaakuzviita, asi chisingadiwe nevarume vakawanda chandakaona kutumwa kuita mabasa iwayo. Bhozi, munhurume akatumwa kunzi ndisukire mandiro nekuti Valentine's Day inobva yaita sekuti inonzi pachirungu yaye attack on a man's ego. Saka regedzai vanoda kuzviita vaite nemwoyo yavo, chisave chinhu chekuita nekutumwa naiwo madzimai. Iwo madzimai ngavangotarisira kuti varume vavo vaitire zvinoratidza rudo.
Iwo madzimai, munoonawo here vachitambira nemufaro iro danho rekuti varume vari kuvaratidzawo rudo irori? Vanoappreciate here?
Ndingangoti inyaya inofamba nekusiyana-siyana kwevanhu. Vamwewo vanoona sekuti tiri kuvharwa kumeso, asi ruzhinji rwaakuzvitambira kuti tiri kuratidzwa rudo nekuti itsika iri kuuya kwatiri yakanga isiri yedu, asi itsika yatambirika chaizvo mukugara. Asi ndinongokurudzira hangu kuti vanenge varatidzwa rudo zvitambireiwo zvakadaro. Musatarise sekuti pane zvimwe zviri kuitika zvisinei nerudo mukati. Kwozoitawo vanenge vasina kutengerwa maruva, musati varume venyu hava kudei. Valentine hazvingorevi maruva kana kuendeswa kudhina, kungoratidziwawo rudo.
Vanga vari vatemba nzounhenda vanotungamira sangano revarume svinurai Vukane Madhodha vari parunare muHarare nestudio 7.
Tell myself that it could work out.
Maybe it's not meant to be.
You make me hate myself with somebody else
when it should be you and me.
Though my friends keep saying we'll get better,
maybe it's not meant to be.
Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say that you're wrong.
Nzwisa yekambo meant to be kubva kuna Aisha Don. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera rigaiti tarise musoro yenhau zvakare. Nyaya yemurume ari kupomerwa mhosva yekuda kusunga gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo yotarisirwa kunzwikwa zvakare mudare mangwana. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga vanoti zviri kuitika kune vanorwira kodzero dzevanhu munyika. Kushungurudzwa kwavanonzi vari kuitwa nehurumende zvinomutsiridza mweya nesimba rekurwira kodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyamina nditungamiri Nkomo.